Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishi nti heyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi China chivabvu 24, 2018. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo avo vaityidzana zvakanyanya nevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vosvika muHarare nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo kumapisa Matebelele South avo vakawanda munyika vari kushora. Makurukota eZANU PF ari kuti vakakunda musarudzo mauto anopindira. Dare repamusoro reHigh Court rinoti zvakaitwa neRBZ zvekurambidza kushandiswa kwemari yecryptocurrency hazvisi pamutemo. Vemabhizimisi kwamutare voita musangano wokuedza kukweva vekunze kuti vauye kuzouchika mari mudunhu ravo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika, kurohwa kwakamboitwa amai Joyce Mujuru uye nekutsukwa kwakaitwa muzvare Thokozani Kupe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 988.5 shortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLetstalk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa marali ari kuitwa munyika nemapato ezvematongerwo enyika kuti anobatsira sei panguva yesarudzo. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.